Vaimbova komishina weZimbabwe Electoral Commission ZEC Dr. Qulani Moyo vati kuburiswa kwegwaro iri muGovernment Gazette kunoreva kuti sarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu padarika mwedzi mitanhatu sezvinotarwa nebumbiro nemutemo wesarudzo.
Zvatinoziva nemutemo ndezvekuti kana tichizoshandisa delimitation report yabuda nezuro zvinotireva kuti maelection anofanira kuitwa 6 months time in terms of the constitution. Zvireva kuti election inogona kuitwa after 20 August, but before 26 August.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mukuru webato renational constitutional assembly muzvinafundo Love More Maduku avo vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika anosungirwa kuzivisa zuva resarudzo kwasara mwedzi mitatu kuti dziitwe.
Saka vanozoisa proclamation yeelection muna May, asi munhu wese achiziva kuti maelection egore rineri achaitwa muna August.
Dr. Moyo vati nekuda kwekuti miganhu ichashandiswa pasarudzo yashanduka, zvakakosha zvikuru kuti vanhu vaongorore miganhu iyi kuti vazive pekuvhotera musi wesarudzo.
Zveki inofanira kuti iite serious voter education kuti vanhu vazive kwemaboundary avo akamira sei, nemapolitical parties futi anofanira kuti abetserane kuti audze vanhu kuti zvakamira sei.
Vaviri ava vanobvumirana kuti mutemo unoti vanenge vasiri kugutsikana negwaro iri vanogona kuenda kumatare edzimhosva vachiti ndiwo chete anokwanisa kusandura gwaro iri. Imwe nhengo yeZANU PF vatondera ichidawa vakatoenda kumatare vachipikisa manyorerwo akaitwa gwaro iri rakaramba kutambirwa nemakomishina manomwe ezec. Nyaya iyi ichanzikwa nedare reconstitutional court nemusi wa29 Kurume. Muzvinafundo Maduku vanoti ivo seNCA vave kutoshanda negwaro iri asi vakati chisiri kuvafadza inyaya dzakaita sekuti mapato haasi kupiwa mikana yakafanana yekutsvaga rutsigiro munyika.
Tiri kunyunyuta nenyaya yekuti kunodiwa mari yakawanda kuti vanhu vaite macandidates muelection, saka taifunga kuti zveki inofanira kugadzirisa izvozvo. Tiri kunyunyuta futi nenyaya yekuti kukambena mapurisa achine simba rakawanda, zviri kutitorera nguva kuti titi mutsangano wedu wabvumwa, nyangwe mutsangano iri kuzobvumwa asi basa racho rekuti mutsangano ubvumwe rinotora nguva.
Vakafanira kubata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato guru rinopikisa reCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora final delimitation report uye vachapa pfungwa dzavo zvizere kana vapedza kuita izvi, asi vati vachapinda musarudzo kunyange hazvo pane zvimwe zvavasiri kufara nazvo zviri mugwaro iri.
Asana patinosiya bodo tindondoga tarisiro yedu iyoyo yekuti tichakwikwidza.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatapfadzwa mugwadi vanoti zeki haitari miganhu kufadza vemapato ezvematongerwo enyika, asi kuti inoita izvi ichitevedza bumbiro remutemo wenyika.
Basa redelimitation harina kufa harifanirwi kunge richiitwa kuzadzikisa zvido zvebato rinopikisa kana riri kutonga kana rinoshuvira kuda kuzotonga nerimwe gore ayo, rinongoitwa zvichitevedza nzira yakaparwa mubumbiro chete.
Sachigaro vezek Justice Priscilla Chikumba vaudza Studio 7 kuti vachaburisa hwaro kana kuti roadmap huchatevedzwa neveruzhinji munguva pfupi iri kutevera, vachiti vatadza kuita izvi nhasi sezvo riri zororo rekurangarira zuva rakadzvarwa mutungamiri wenyika wekutanga vaRobert Gabriel Mugabe.
Pane roadmap yatichapa members of the public week and TLC all the activities all the way up to elections, but now we're doing a public holiday, so the roadmap haisati yafinalizwa.
Gwaro refinal delimitation report rinoratidza kuti zeki yakatambira zvimwe zvichemo zvakataurwa neparamende zvichitevera kuburitsa kwayakaita gwaro rekutanga. Semuenzaniso, gwaro rekutanga range rabvisa maconstituents akaita seWarren Park neKutu South, asi ave mugwaro rakaburitswa neZuro. Harare yave nemaconstituents 30 kubva pa20 pasarudzo dza2018 uye yave nemaconstituents matsva akaita seBudiro North and South, Churu neHunyane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.